hazvina musoro, hazvina kana maturo, hatizvitarisiri kubva kuhurumende inotinomirira zvido zvevanhu. Vanopa maultimatum kuti zvaita sei, taramba here kugara pasi tichitaurirana. Hazvina kana musoro endi tinozviramba, hapana munhu anoziterera kuti tingabva musidi. Tichienda kupi, vapedza here mamwe matanho kuti vanhu vagare pasi vataurira nogadzira nyaya yacho. Hapana kana discussion yambuta ichika, tinobva tienda kupi. We are not going to listen to that, hatisi kuzozviteedzera.
Asi kavari kuti vachadaidza mauto nekuti vanenge vasuma vachiwenga kuti vamwe vanodzivirira nyika vauye kuzobatsirana nemapurisa ekanzuro kubvisa vanotekesa mugwagwa.
Munhu ane nzara anokwanisa kuzviprotekta, munhu ane nzara anenge akatogumbukawo. Vanogona kuuya zvavo, vanogona kutipedza tese vachitipfuura kana nekuti dzozvino tatiri kuita kutsvaya kuriritira mudzedu kuti dzirarame. Hatisi pavo vanhu vari kuti vanoda kuita zvehondo nevanhu. Isusu tisaramba tiri masisi toona kuti vanotipedza here tese nedzidzi dzavo idzodzo.
Ko zvavari kuti kune dzimwe nzvimbo dzamunokwanisa kuti muende kunotengesa zvinhu?
Manyepo, manyepo chaiwo. Nzvimbo idzodzo kana mukatarisa last week iyo town clerk yaHarare vaitotaura vachiti tiri kuda kuvaka bus terminus nyuwani iri nzira yekuti tikwanise kuita decongested. Vakati tiri kutaura kuti zvichapera not less than 4 months. Ivhiki yapfuura chete vakazvitaura izvozvo. Saka tiri kushaya kuti zvinobvepi izvozvo zvavava kutaura izvozvi kuti vakuda kutobvisa vanhu pasina zvambo icho.